Urongwa waburitwa neve Premier Soccer League. Uri kutaura iwo kuti mutambo uyo wakabiswa kaviri wavepo pasina kusandura zvekare. Mutambo uyu waifarira kuve wakatambwa musi wa29 Chikunguru ukabiswa nenyaya yesarudzo munyika. Ndokubiswa zvekare zvichitevera mhirizhonga yakaitika sarudzo yacho yapera. Pari zvino zvikwata zvemukurumbira izvi zviri kutatarika zvekuti Highlanders yave pachinhano chechitanhatu mushure mekurohwa nengezi Platinum Stars 2-1. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaOliver Makombe varoti mukombe watoenda kumhondoro kana kuzvishavane. Kunyange hazvo Dynamos yakakunda Bulawayo City 2-1. Pairiko zvino hazvienderane nemukurumbira une chikwata ichi. Asi vanotevera Maglama Boys vaSamson Matesa vanoti pamberi neDimbare. FC Platinum yaramba iri pamusoro-soro petafura mushure mekukanga Mutare City Rovers 6-0. Kukunda uku kwasiya kugona kunenge kudada yave nemapoinzi 50 nemapfumbamwe zvichitevera kukunda kwakaitawo Ngezi Platinum Stars 2-1 apo yakashanya kuBulawayo kunotamba neHighlanders iyo yatoratidza kuti yave kuomerwa nemakundano ekurwira mukombe uyu. Mimwe mitambo yakatambwa yakapera seizvi. Cape United 2 Nitrat 1 Highlanders 1 Ngezi 2 Yada 1 Chicken Inn 1 ZPC Kariba 1 Shabani 0 Harare City 0 Herentals 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.